Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gumiguru 17 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Tsvakiridzo yezvakapa kuti vanhu vapfurwe nemasoja vachifa musi wanyamamvuvhu 1 muHarare inopinda muzuva repiri komisheni iri kutungamira urongwa uhu ichinzwa humwe umbowo kubva kuvanhu. Mapurisa mumasvingo anosunga vanhu vari kuita basa rekuchinja mari pamisika mitema, kuchitiwo vamwe vakasungwa kuchinoi nezuro vachipomerwa mhosva imwe chete vamiswawo pamberi mudare nhasi.
Taenda kunoona minista for the first time as organized labor. Tange tisati tasangana nekurekota revashandi nevatandiri.
Gurukota rezvevashandi nemabasa amai Sekai Nzenza vanosangana nevakuru vezcitu muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa mumasvingo nhasi aita hwegondo panhiyo kuvanhu vanotengesa mari pamusika mutema. Apo anyangira vanhu ava vakavarairwa izvo zvasiita kuti vaswere vachiita wakiti nagonzo, mapurisa akasunga vakawanda vachitorerwawo mari dzavo. Hurumende iri kupomera vanotengesa mari mumigwagwa ava mhosva yekushomeka kwemari munyika uye kukonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Gandri Maramba anotipa nyaya izere.
Vanotengesa mari vataura nestudio 7 vanoti vamwe vavo vakawanda mudhorobha vasungwa vakavharirwa muchitokisi chepamasvingo Central Police Station uye mari yavo ikatorwa nemapurisa sezvo pasina chavapiwa chinoratidza kuti mari dzavo dzatorwa. Vamwe vanoti vakwanisa kupukunyuka asi mari dzavo dzichitorwa uye vanofunga kuti dzinogona kusasvika kuhurumende sezvo vamwe mapurisa munyika achizikamwa nenyaya yehuori. Vatinaye hondo vanoti nhasi mapurisa ange achiita seakadya gavakava nekupenga kwavo. Vamwewo vada kuzivikanwa nekunzi mukoma Gidza vanoti kunyange zvisiri pamutemo vari kumanikidzwa kuita izvi nekuti munyika hamuna mabasa.
Nokusungwa kwatiri kuita tikutoramba achida kuenderera mberi nokutengesa mari nekuti munyika hamuna kana mari, hamunazve basa ratikukwanisa kuita. Kutengesa mari kwatiri kuita ndokunotoita kuti mhuri dzedu dzirarame, uyezve tichiramba tichiita saizvozvo chero vakatidzingira chero vakatitorera mari nokuti hakuna kumwe kwatinokwanisa kuwana mari iyo.
Mumwe wemutsvare aramba kudomwa zita rake anoti kunyange vakasungwa vacharamba vachidzoka mumigwagwa nekuti mazuva ano basa ravo rine mari sezvo mutengo wemari pamusika mutema uri kukwira zvakare kubva pawakambodonha vhiki yapera.
Zvino nyange vakaramba vachitidzingirira tinongoramba tichiuya paparodhi kuzotengesa mari, hatiregi nekuti ndomararambiro watinoita nemhuri dzedu. Uyezveko zvinonzi tichakazenge rambodzika madhezi apfuura amanje zvino ratanga zvekukwira, saka hatingaregi kuuya nekuti ndopatinotoita mari chaipo. Zvinhu zvatanga zvekushayikwa muzvitoro fuel ichinetsa, saka ndongoya tinotoita mari vanongotidzingirira. Asi vamwe vanhu vanotori nenhamba dzedu kudhara tongoramba tichiuya tingovanzvenga tichiuya tichingoramba tichiita mari. Zvati zvino masvingo ranga rambodzika sezvino rapa 300 kumwe 350 kumwe 400.
Mumigwagwa yemasvingo nhasi zana remadhora ekuAmerica ranga richitengeswa nemabhondi anosvika pamazana matatu nemashanu kana kuti pamazana mana kana mari ichiiswa munhare mbozha kana kuti muEco Cash. Vanotengesa mari vanoti mazuva ano kunyange zvinhu zvakaoma munyika ivo vari kupura nyemba nemusana uye vanotarisira kuti mutengo ucharamba uchikwira. Asi vamwe vachema-chema kuti vanga vachitorerwa mari dzange dziri mumabhegi avo dzekutengesa dzinopfuura zviuru zvina zvemadhora uye vachinzi havadzoreri nekuti mari iyi yava yenyika. Mutauriri wemapurisa Masvingo, Inspector Charity Mazula, varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi, asi vasungwa vanotarisirwa kumira pamberi pedare redzimhosva muMasvingo mangwana. Chakadaro, vanhu vanotengesa mari pamusika mutema kuChinoi, vamisa pamberi pedare nhasi mushure mekusungwa nezuro, vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemari. Vana ava, vanoti, vajabulan Sibao, vadenis Zibako, vakudzanai Mugumo, na vaaron Mutekenya, vabviswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu pamunhu, vakanzi vazodzoka kudare musi wa30 Gumiguru, vachibva kudzimba dzavo. Vari kupomerwa mhosva yekutengesa mari zvisiri pamutemo mushure mekubatwa nemari dzinotangira pamazana maviri emadhora ekuamerica kusvika pamazana masere uye mari yemaranzi yesouth africa yakawanda pamwe nemabhondi hurumende iri kupomera vanotengesa mari pamusika mutema mhosva yekuchengeta mari inofanira kunge iri mumabhanga izvo inoti ndizvo zviri kukonzera kushomeka kwemari munyika vanotengesa mari ava vari kunzizve ndivo vari kukonzera kukwira kwezvinhu zvave kushayikwa muzvitoro asi ivo vanoramba vachiti hurumende iri kuvapomera mhosva isiri yavo sezvo iri iyo iri kutadza kutungamira nyika nemazvo ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba
Gorokota zvevashandi nemabasa amaisekai nzenza nhasi vaita musangano nevakuru vesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Pamusangano uyu panonzi pataurwa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika uye kusungwa-sungwa kwevakuru veZCTU kusanganisira sachigaro vesangano iri kuMidlands Province vakuda kwashe munengiwa avanonzi vambochengetedzwa nemapurisa nhasi. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vati havangakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vari pazororo. Vati titaure nemumwe mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, avanga vasiri kudairawo nhare mbozha yavo. Taidzwawo zvakare kuti tinzwe kubva kuna amai Nzenza, asi takundikana kuvabatawo zvakare panhare mbozha yavo. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori weZCTU vaJafet Moyo akatanga nekuvabvunza nezvekumbochengetedzwa kwavamunengiwa.
Ichokwadi kuti mutungamiri weMidlands Region kana kuti chairperson weMidlands Region yeZCTU atorwa nemapurisa achipiwa mhosva yekuorganisa mademonstrations emusi wa11. Zvatinazvo iyo zvino ndezvekuti mapurisa amupa ewarning vakati vachazomudaidza kana vapedza mainvestigations avo. Asi tiri kuona kuti nyaya idzodzo hazvisati dzapera. Tiri kuona kuti mamembers eti achiri kuvhundusirwa. Maonero edu ndinyaya yokuti vari kuedza kuti tisakwanise kuorganiza zvinhu zvakafanana nezvo wa11 because vanhu vakafanana nevanamunengiwa ndivo vanoorganiza zvatinoita zvese izvi. Saka kutageta maleaders akadaro inzira yokuvhundusira vari pasi pavo kuti vasavateedzere. Saka ndiyo nyaya yaitika kuMidland.
Tiri kunzwawo kuti masangana negurukota rezvevashandi, mungatudzwa kuti musangano uyu wafamba sei?
Taenda kunoona minister for the first time as organized labor. Tange tisati tasangana negurukota revashandi nevashandiri, Minister of Labor, Social Welfare. Ndekwekutanga semaorganization anomirira vanoshanda kusangana na minister kana kuti after my election kana minister Mnyuwani. Saka yange iri nyaya yekuzivana. Tange tisati tambomuona kana iye anga asati ambosangana nesu. Tinoti it was the courteous visit. Saka takukwanisa kumuona asi pakusangana tapiwa mukana wokuti kana pane zvimwe zvinenge zvikuchinetsa zvongotaurwa ipapo. Saka tora mukana iyoyo yokutaura naye nenyaya dzakafanana neidzodzo dzemapurisa dzekuharasa vanhu nyaya dzokutandanisa vanhu vedu mudhorobha, vanhu vanotengesa vachitsvaga kuzviraramisa, nyaya dzokusatsigira mutemo, nyaya dzokushayika kwemaproducts kuzvitoro, nyaya dzemaprices, mabatirwo ari kuita vashandi nemachina, nedzimwe nyaya dzakafanana nekugadzirisa Labour Act, TNF. So tichimupa an opportunity kuti azive kuti ndizo nyaya dzagara dziri mudariro kune vamwe vake vange varipo.
Saka rati kudii gurukota rezvevashandiri?
Hatina kumboti atipe nhinduro, tingazotauri nekuti responsi yake yakamira sei. Isisu tange tichida kuti azive kuti pane nyaya dziri kunetsa isisu vashandi. Ndizvo nyaya dzatingatotaura nazvo kwaari kana zvaachasangana nazvo muofisi make, nekuti maofficers ake akonseme kuti ndizvo nyaya dzakagara dzirimo mudhipatimendi make.
Munyori mukuru weZCT Yuva Japhet Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reConfederation of Zimbabwe Industries raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti rine chivimbo kuti upfumi hwenyika huchaita zviri nani kunyange zvinhu zvakaoma panguva ino. Sangano iri rinoti hurumende iri kuratidza kuti ine urongwa hwakati tsvikiti hwekugadzirisa nyaya dzezveupfumi, asi rakurudzirawo kuti hurumende isaramba ichikwereta mari kana ichida kugadzira nyaya dzezveupfumi. Komisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare, nhasi yanzwa kuti mapurisa haana chaakaita kudzivirira mhirizhonga iyi kunze kwemasoja anonzi akabatsira kuti vairatidzira ava avanonzi nhengo dzeMDC vatize paiitwa mhirizhonga iyi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi, uyo ari kutevera nyaya iyi, anotiudza zvaitika nhasi.
Kunzwikwa kwezvakaitika pamhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare yakakonzera kufa kwevanhu kwaenderera mberi nhasi, vamwe vafakazi vachiti mapurisa aive amire zvavo nhengo dzeMDC Alliance dzichiratidzira pamwe nekupwanya zvinhu pamahofisi eZANU-PF. Mumwe wevafakazi ava vaJohannes Mutanda, avo vanoshanda semutyairi pamuzinda weZANU-PF, vaudza komisheni iyi kuti muzinda webato ravo waitemwa-temwa nematombo nevaratidziri ava kwemaawa anokwana mana. Mapurisa akangoti tumbi kumira asina chaaiita kudzivirira mhirizhonga yakaitika iyi. VaMutanda vati varatidziri ava pamwe nemapurisa aya vakazotiza pavakaona masoja vanzwa pfuti dzichirira, asi vati havazivi kuti masoja ndiwo akaridza pfuti idzi here kana kuti kwete. Mumwe womufakazi, amai Stella Matsenga Rwodzi, avo vanoshanda pamahofisi eZANU-PF muprovhinzi yeHarare, vatiwo vakazononurwa nemasoja mahofisi avo achipwanywa uye motokari dzichipiswa nevaratidziri pasina chakange chaitwa nemapurisa. Amai Matsenga Rwodzi, avo vanga vachisvimha misodzi pavanga vachipa humbo hwavo, vati pane zvaiputika panze pemahofisi avo zvaiita kunge mabhambu, uye vati vakachekwa-chekwa muviri wese nekupwanyirwa magirazi avo emaziso pavaitemwa nematombo vari mumahofisi ebato ravo, vachitiwo vanhu vazhinji vaiva mumahofisi aya vakazohwanda pasi pematafura matombo achinaya semvura. Vati dai pasina masoja akazosvika aya, vanhu vese vaiva mumahofisi aya vangadai vakapondwa nevaratidziri ava, avo vanoti zvakare vaiva nemazipanga pavaikanda matombo pamahofisi avo.
Pasina kana chinguva chakatirebei takabva tanga kuatakwa nematombo. Tiri pawindo pakachio takabva tanga kurohwa nematombo, ndobva ndarohwa, takarohwa nemagirazi akapinda mumaziso, tikarohwa miri wese uyu, tikachekwa nemagirazi miri wese.
Amai Matsenga Rwodzi, vaenderera mberi vachitivakaona mutevedzeri wasachigaro weMDC, vatendai biti, vachitaura nevaratidziri ava pedyo nepane rimwe garaji riri muna 4th Street. Ivo amai Matsenga Rwodzi vari mumahofisi emudenga pamahofisi ebato ravo. Vati kutaura kwaita vabiti nevairatidzira ava, kwaita sekunge vaikurudzira varatidziri ava kuti vaite zvemhirizhonga.
Tova ganga vari pasini mota yake yakatosumuka yabiti yakasumudza yakavhurwa madozi dewe pamberi pemobhu.
Hatina kukwanisa kutaura navabiti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mumwe mufakazi muzvare Precious Mavenga, avo vati vanorarama nekutengesa mabhaibheri muna Nelson Mandela, vati pane vanhu vaiimba vachifara panze pemuzinda weMDC asi vakazoita barara mhanya pakauya masoja. Muzvare Mavenga vati vakabatwa nemasoja vakazvindikitwa zvakaomarara nemasoja aya, ayo vati aiva nezvamboko nepfuti. Muzvare Mavenga vati vakanzwa pfuti dzichirira pavairohwa pamwe nepavakanga vave kufamba vave kuenda kumba mushure mekunge varegedzwa nemasoja aya.
Kauya varipo varipo masoja iyayo vanga vakapfeka zvechiuto, vakatanga kunditsondokota nezvimanhingikini zvese zvimatamboko zvavanga vakabata vese varipo po vachiti imi mukutsvagei munomutaura.
Dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzaudza Studio 7 kuti dzakatarisirawo kuti masoja azopa humbowo komisheni yavo. Nhengo idzi dzatiwo kana masoja aya asingadi kupa humbowo pajekerere, anofanira kutanga akumbira mvumo kukomisheni yadzo achipa zvikonzero zvinonwisa mvura kuti sei asingadi kutaura zvakaitika musi uyu pajekerere. Zvichakadai, mwe mufakazi zvakare, amai Marion Chidamba, vanhu vemunin'ina waamai Sylvia Maposa, avo vakapfurwa vakafa pamhirizhonga iyi, vaudzawo komisheni iyi kuti magwaro ekufa kwemukoma wavo akachinjwa zvakanyorwa nadhokotera anoongorora vanhu vanenge vafa zvisina tsarukano, izvo zvavati zvairatidza kuti chiremba uyu aiudzwa zvekuita nevekumahofisi epamusoro vavasina kudoma nemazita. Amai Chidamba vaudza komisheni iyi kuti mukoma wavo akafa uyu aiva asinei nekuratidzira kwakaitwa uku, asi akangobatanidzirwa mumhirizhonga iyi.
Anenge aishandisa mamwe masimba aibva kumusoro, anga asingashandisi basa rake sekuziva kwake, anenge aiudzwa zvokuita.
Kunzwikwa kwezvakaitika pamhirizhonga yemusi wahwani nyamavhuvhu iyi, uko kunonzi kwakakonzerwa nekunonoka kunonzi nevakaratidzira musi uyu kwakaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, kwakatarisirwa kuenderera mberi mangwana vafakazi vachipa humbo hwavo kukomisheni iyi. Pamhirizhonga iyi panonzi pakafa vanhu vatanhatu vanofungidzirwa kuti vakapfurwa nemasoja, asi Masangano akazvimiririra anoti uwandu hwevanhu vakafa musi uyu hunodarika gumi sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Vamotlante avo vanovesachigaro wekomisheni iyi vanoti vachapa gwaro rezvavachawana muongororo yavo kumutungamiriri wenyika mushure memwedzi mitatu kubva musi wakagadzwa komisheni yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya iyi, Godwin Mangudla weStudio 7 aitawo hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nevagari vemuHarare kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya yekomisheni iyi.
Vazhinji vevanhu gumi nevasere vakapa humbowo kubva nezuro kusvika nhasi pataenda pamhepo vaudza komisheni iyi kuti vanoshanda kumahofisi ebato riri kutonga reZANU PF uye vari kuroverera MDC Alliance mhosva vachiti ndiyo inenge yakakonzeresa mhirizhonga yakaitika musi wa1 nyamavhuvhu. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzera izvi, zvakaita sekuti vanhu vari enda kunopa humbowo ndivo vega vakanzwa nezvekomisheni iyi.
Chimwedza chikonzero chinogona chinova chinototyisa chinenge chiri chekuti ZANU PF inogona kunge yaronga kuti iise humbowo waingati humbowo hwayo kuitira kuti iite kwatingati kuinfluenza kana kurunzira zvichabuda mukomisheni. ZANU PF inogona kunge yatoronga kuti komisheni ibudise zvakati zvakati kuburikidza nevanhu veinotumira. Izvozvo zvinenge zviri peningati zinenge zvisina kumira zvakanaka.
Vamudzengi vati zvakakosha kuti vese vane zvavakaona vaende kunopa humbo kukomisheni iyi, vachiti komisheni iyi haifaniri kuonekwa nemumaziso emapato ezvematongerwe enyika.
Iyi yanga iri nyaya yenyika inounza vanhu vose pamwe chete, inofanira kuunza vanhu vose pamwe chete kuti tione kuti chii chazvo zvakaitika, kwete kuti tione kuburikidza nemaziso eMDC, kwete kuti tione kuburikidza nemaziso eZANU-PF.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vanoti havasi kufara neuwandu hwevanhu vari kuenda kukomisheni iyi kana zvichienderana nekushambadzwa kwakaitwa komisheni iyi. Vanoti vanoona sekuti vakawanda vari kutya kunopa humbowo, vachifungidzira kuti vanogona kuzoshungurudzwa kana vachinge vaita izvi.
Vamwe vari kutyana nawo kumapolitical parties uku zviri kuitika zvekuti nyika yaita seyadimbuka nepakati. Panoonekana kana munhu ukataura zvinenge zvataridza kuti uri kutaura zvawakaona zvingangodai zvichisa MDC Alliance pasina kumira zvakanaka. Unenge usinawo chokwadi kuti vanozokuti chii. Ukataurawo zvinhu zvinoita kuti zvashoropodza masoja, mapurisa kana kuti vato riri kutonga, vamwe havanawo chokwadi chichinoitika. Saka ndikuona kuti Zimbabwe yawanda vanhu vabatwa nekutya.
Zvichakadai, vamwe vagari vemuHarare vaudza Studio 7 kuti vanodawo kuona masoja nemapurisa achipa humbo pachena sezviri kuita veruzhinji. Mumwe wechidiki ati anonzi Tekla audza Studio 7 kuti angafara chose kana masoja nemapurisa akapa humbo pachena.
Masoja nemapurisa ngaabude pachena vachipawo humbo, nekuti vanhu vakarohwa pachena, vakaurawa, vakafa pachena. Saka masoja nemapurisa ngaabude pachena zvisaitwa vakawanda.
Mumwe womugari asina kuda kudomwa nezita rake ati kana izvi zvikaitika veruzhinji vangatambire nemufaro zvichabuda muongororo iyi.
Ndofunga kuti nyaya ibude zvakanaka sezvo vanhu vakarohwa pachena mupublic. Ndofunga evidence inofanira kupiwa public, zvinopo confidence kune vamwe vanenge vane vachazoda kupo chapupo chavo kuti aiwa zvinhu zviri kuitwa pachena.
Vamadhuku vaudza Studio 7 kuti hapana chingatadzise komisheni kukoka masoja nemapurisa kuti azope humbowo pachena sezvo ine simba rekuita izvi.
Mukatarisa former president of South Africa vaMondlane, hamunhu ane kane udzamu, havana chavanofanira kutya. Kana vatadza kutodaidza ndivo vanenge vangoita kakutyirira, asi ndinonasa kuti vanawo mukana iwoyo.
Mumwe mushandi wekomisheni asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti masoja nemapurisa achabvunzurudzwa pachena kunze kwekuti apa zvikonzero zvakakosha zvinoenderana nekuchengetedzwa kwenyika kana kuti national security pachirungu. Komisheni iyi iri kuenderera mberi ichinzwa humbo mangwana, uye inoti izvi zvicharamba zvichiitika kudzamara vese vanoda kupa humbo vawana mukana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaferefeti muRussia vanoti mudzidzi ane makore 22 ndiye akave nechekuita nekurwiswa nebhambo kwavuraisa vanhu 10 nevasere nekukuwadza vamwe vangangosvika 50 nhasi pane chimwe chikoro chinodzidzisa zvemabasa emaoko muCrimea. Bato guru rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rakaparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kutarisirwa munyika iyi gore rinouya, richikurudzira kuti vabva kure vari munyika iyi vagadzirise ugaro hwavo kana kuti vobatsirwa kubuda munyika iyi. Rimwe bato idzva remunyika iyi reAfrican Basic Movement muna munyamavhuvhu wegore rino rakakurudzirawo kuti zvizvarwa zvose zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinge zvabuda munyika iyi panopera gore rino. Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga avari muSouth Africa vanoti vave kutyira kuti mashoko emapato maviri aya anogona kukonzeresa mhirizhonga yekurwiswa kwevanhu vasiri vemunyika iyi. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita hurukuro navamavhinga pamusoro penyaya iyi.
Tikatarisa kuri kubva nyika yeSouth Africa, tinoona kuti mashoko esangano reDemocratic Alliance haana kururama, uyezve anogona kusimudza mhepo yakaipa yemhirizhonga muSouth Africa. Nekuti tinoziva kuti makore apfuura 10 muna 2008 pakasimuka mhepo yezenofobia yekurohwa kwevanhu vanobva kure vasiri vezvizvarwa zvemuSouth Africa, pakafa vanhu vanodarika makumi matanhatu nevaviri. Hapana chakaitwa nehurumende kuti vanhu vakaita mhosva idzi vasungwe. Nguva nenguva makore ese aya nyaya yezenophobia inoramba ichimuka. Nekudaro mashoko eDemocratic Alliance anorunzira zvakaipa. Mashoko esangano rezvematongerwo enyika rapererwa, asingafaniri kutsigirwa nekuti iko zvino tinofanira kuti tinge tichitomudzatswa ndechekuona kuti vangapedza sei dambudziko rekurohwa nekupondwa kwezvizvarwa zvemuAfrica vasiri vana muSouth Africa, zvakare vachipanzirwa midziyo yavo, zvitoro zvavo nenzvimbo dzavanogara. Izvi ndo zvinofanira kunge zvigadziswa, asi tinoziva kuti dambudziko rabva kuDemocratic Alliance iri hakasi kekutanga, nekuti meya veguta reJohannesburg vaHerman Mashaba veDemocratic Alliance ndo vakatanga vachitaura nyaya iyoyo yekupomera zvisina humbowo kuti vabva kure vana vekunze vanosanganisira vekuZimbabwe, kuMalawi, kuMozambique, Somalia neEthiopia neNigeria inenge iri papo ichivachidziva kukonzera mhosva dzinoparwa, nyaya dzemadrugs, chipambi nezvimwe. Zvinenge zvisiri chokwadi, asi zvinorunzira kuti vanhu ava vatange kurohwa. Vanhu vanotora mutemo voisa maoko mavo.
Asi kava mavhinga, tinoona kuti harisiri regabato muSouth Africa riri kukurudzira kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinge zvichiburiswa munyika iyi. Munoti
kurudzira yatinopa ndeyekuti ngapave nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vese vari muSouth Africa. Zvakare South Africa ngairege kuzviona sokuti inyika yepamusorosoro inoshamisira kwazvo, nekuti hazvipedzi dambudziko revanhu vacharamba vachiuya vachitsvaka upoteri nemikana nemabasa kuSouth Africa vachibva kunyika dzakapoteredza. Kunyange zvikaitwa sei, chinokosha ndechekuti pashandiswe mutemo. Hazvisi izvo zvinovapa kuti vawane zvigaro, kwete.
Asi munobvumawo here kuti izvo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, zvikuru vanenge vasina magwaro ekugara munyika iyoyo kana munyika dzimwe dzavagere pasi rose, vanenge vachizonzi vari kuwanikwa vachiita dzimhosva dzakasiyana siyana?
Kwete, hazvisi izvo. Chiripo ndechekuti kana vanhu vari vatorwa munyika yavarenge vari South Africa kudai, kana mumwe chete akapara mhosva, kunyangwe vatapi venhau chaivo chaivo vanomhanyira kuda kuziva kuti munhu uyu anobvepi, votungamidza rudzi rwemunhu iyeye, kwete nyaya yemhosva. Tikatarisa iko zvino, tikaenda kumagwaro, mapurisa emuSouth Africa gore negore vanotura kuti pavanhu vasungwa mhosva dzaparwa dzakadai 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 nevanhu vachiona kuvangani, zvinoonekwa kuti zviri pachena kuti mhosva dzinoparwa nevabva kure ishomashoma. Asi manyorerwo nematauriro anoitwa nyaya idzi mumapepanhau nemumaredhiyo nemumaterevhizheni ndeyekuti anosimbisa nyaya yekuti kana pakaita mumwe chete apara mhosva, vanobva vaswerera nyaya iyoyo, zvoita sekuti vanhu vese vari kubva kune dzimwe nyika vakauya kuzopara mhosva. Chatinoda ndechekuti vazhinji vanenge vachibva kune dzimwe nyika chavanoda kutsvaka nekuwana chouviri.
Ko ivo vari kubvawo kune dzimwe nyika ava, zvikuru takatarisa hedu vekuZimbabwe, zvii zvamuri kuvakurudzirawo pane ino nguva?
Zvatinokurudzira vana veZimbabwe vari muSouth Africa ndezvekuti zvinokosha kuremekedza mitemo, zvinokoshawo kuti mikana painenge yamuka sezviya pakambonzi vana veZimbabwe vari muSouth Africa vava kupuwa yaidzi Zimbabwe exemption permit, zvinokosha kuti titore mikana yakadaro tigadzirise ugaro hwedu muSouth Africa zvinge zviri zvakaringana. Zvakarewo kuti ngavangwarira vakangwarira vakanzwa rumire kupi nemahunga-hunga ekuti kune mhirizhonga, ngavabatane pamwe chete vakurumidze kusimudza zwi kuitira kuti tichengetedzane, nekuti iko zvino vazhinji vari kupondwa vasingazivi kuti chii chiri kuita, vachingoponderwa nyaya yekunzi vatorwa vabva kure.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo uye vari gweta vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDeva Mavhinga vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Vateereri, musakanganwawo kuti muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika cheLive Talk Diaspora Forum, nhasi tiri kutarisa matanho anonzi ari kutorwa nemapato ezvematongerwo enyika muSouth Africa nedzimwe nyika ekuramba vabva kure. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Tsvakiridzo yezvakapa kuti vanhu vapfurwe nemasoja vachifa musi wanyamavhuvhu 1 muHarare inopinda muzuva repiri, komisheni iri kutungamira urongwa uhwu ichinzwa humwe humbowo kubva kuvanhu. mapurisa masvingo anosunga vanhu vari kuita basa rekuchinja mari pamisika mitema kuchitiwo vamwe vakasungwa nemhosva imwe chete yekuchinhoyi vamiswawo pamberi pedare. Gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza vanosangana nevakuru vezcteu muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina notungamiri Nkomo.